Chikore natakawira vakasungwa musi wa 22 Chivabvu pane chimwe chipatara muHarare apo vaida kutaura nenhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nisai Marowa idzo dzairapwa pachipatara ichi. Vaviri ava vainzi vakatadza kutevedza mutemo wesocial distancing izvo zvakazoita kuti vasungwe nemutikiti Baba Collins Makore avo vakazovatambidza kumapurisa ekuWaterfalls Police Station asi vachipa mutongo wavo mutongi amai kudzaizi hove vati vachuchusi panyaya iyi vakatadza kuunza vafakazi vane umbo hunoratidza kuti Chikore natakawira vakapara mhosva. Vati painge pasina chikonzero chekusunga vatapi venhau ava sezvo vakatevedza zvose zvavainge vanzi vaite nemapurisa uyewo vakati vatapi venhau vanobvumidzwa kuita basa ravo panguva yenational lockdown. Rimwe remagweta evaviri ava kubva kusangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatondera iBhatatsara vati nekuda kwekuti pange pasina umbowo mutongi aona zvakakodzera kurasa nyaya iyi.
Mutongi vawirirana nezvakanyorwa nevakomana mumapepa avo application yavo kuti state or prosecutor havana kukwanisa kunda tsoburisa uro kwene nzira nyaya yavo nekuti havana kukwanisa kuunza umbowo hunojekesa kuti vakomana vaendeswe kudefense station. Nekudaro vakomana vaonekwa vasina mhosva vakatonhonga vachienda kumba kura kuti nyaya yatoraswa yatopera yakadaro.
Nyaya yaChikore natakawira yange iri kunzwikwa vachibva kumba mushure mekunge vabhadhariswa ma500 emadhora mumwe nemumwe semari yechibatiso. Musi wa27 Nyamabvuvhu mutori wenhau weNewsday kuBeitbridge Rex Mpisa pamwe nemumushandi weZim Papers Charles Marerwa vakaonekwa vasina mhosva nedare ramagistrate kuBeitbridge mushure mekusungwa musi wa15 Chivabvu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vati mitongo yematare edzimhosva iri kusimbisa nyaya inogarotaurwa nemisa Zimbabwe kuti hurumende inofanira kusiya vatapi venhau vachiita basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Zvazvinongoreva ndezvekuti matare edzimhosva asimbisa kutaura kwaitwa nemisa Zimbabwe kubva kare kuti hurumende ngairwise denda recoronavirus kwete kurwisa vatapi venhau, nekuti vatapi venhau vane kodzero dzavanopiwa nebudiro remutemo kuti vaite basa ravo zvakasununguka zvisina kumbunyikidzwa.
Vatori venhau 20 nevanomwe vakasungwa kana kushungurudzwa kubvira zvakatanga kuvharwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Mune imwe nyaya yanga iri mudare kumasvingo mutongi wedare ramagistrate muzvare Patience Madondo varasa mhosva yange ichipomerwa kanzura weMDC Alliance vaGodfrey Kurawone. VaKurawone vange vachipomerwa mhosva yekuratidzira nekuvhara mugwagwa kumashava musi wa31 Chikunguru. Vachitura mutongo wavo muzvare Madondo vati vafakazi vedare vanova mapurisa vange vasina umbowo hwakakwana hunosungirira vaKurawone nemhosva yavanga vachipomerwa. Vanga vachitungamira chikwata chemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights pakutongwa kwenyaya iyi vaMartin Murere vatsinhira kuti dare ravana vaKurawone vasina mhosva.
Yakanzela Kurawone mukesi yavo yeobstruction or endangering free movement of people or traffic inonzi yakaitirwa kumashava musi wa31 July 2020. Saka vakasungwa musi wa31 uyo pandaiva ndavaperekedza kuenda kundoripota seimwe yanga iri condition yavo yeimwe kesi yebheo yavo yeimwe kesi. Saka kubva ipapo vakaramba vari muusungwa kusvika zuva ranhasi pavazopuwa judgment. Apo mutongi Patience Madondo paataura kuti ayo vaKurawone havana mhosva yavakapara saka varegedzwa ngavaende kumba.
Mumwe wemagweta aya vaPhilip Shumba vati zvaingova pachena kuti vaKurawone vainenerwa mhosva yenhema uye vanotambira zvabuda mudare.
Zvabuda panyaya yakanzela Godfrey Kurawone zvinofadza. Vanzi havana mhosva, asi zvinosuwisa ndechekuti vanzi havana mhosva musure mekunge vagara mutirongo kwemakore anga sorry kwemazuva angaitawo 40 zvinhu zvisina kunaka. Tinoona sekuti pamutemo chavaikodzera kunge vakapiwa bheo kubva pavakatanga kupinda mudare, nekuti nyaya yavo yakagara yatarisa kuti yanga iri nyaya yapasina, yanga isina umboo, yanga iri nyaya yekutsvagiridza.
Vatsigiri vemdc vapinda mudare vatanga kuimba vachipembera zvabuda mudare nhengo yemdc alliance muzvare alaika time. Vati vafara nemutongo wapiwa nedare. Kunyange hazvo vakurawo nevawanikwa vasina mhosva vane imwe nyaya iri mudare ichatongwa musi wa24 Gunyana, iyo vanonzi vakapara muna chikumi mushure mokuudza vagari vainge vakamirira bhazi rezupco kuti vari kutambudzwa nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa, avo vakati ndivo vaondonga nyika. Vakurawone vasangana nemhuri yavo mushure mokupedza mazuva makumi mana vari mujeri remasvingo remand. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.